choka dichiri kondete kuti ukakana tikanzwisisa isusu vatereri kuti sose Peter ari mudare basa rake ndere kumirira hurumende rekupomera mhosva kune musungwa anenge asati asendekwa asi basa rake sose Peter nderekuti ataure mhosva yakaparwa nezvikonzero zvaanofanirwa kunge achivharirwa achitsanangudza mafacts kuti sei musungwa uyu ane mhosva.
Saka zvinoreva here vangwenya kuti ndiane simba mumatare mose rekuti uyu musamusunga uyu musungei?
Hatingati ane simba nekuti ngatizivei kuti mubumbiro romutemo judiciary inonzi is an another arm of government, independent. Saka iye inmember of tingangoti inhengo yejudiciary asi haziite kuti ange ari final say kuti akwanise kuti munhu ane mhosva. Inini as a private citizen ndokwanisa kuenda kumatare ndichiti munhu akandiparira mhosva uyu.
Vanhu vadoma avo gumi neumwe chete vari kutarisirwa kuzopinda muurongwa ihwohwo hwekubvunzurudzwa vachitsvaka basa irori rokuva prosecutor general. Marionawo sei gwaro irori nemazita aripo aya?
Senzera ikokoko kuofisi vamwe vari kubva kumapato akasiyana-siyana maopposition vamwe vari kumapato anotonga uye vamwe vari kumaorganization anofambisa nezvemutemo. Zvinoratidza kuti shortlist yacho yaitwa nemunhu ane shingu kuti vanhu vese vanokodzera kunge vari mubasa racho vange vachiwanawo mukana wokuti vapinde. Asi katozova kuti shortlist neappointment dzakasiyana nokuti iyi nomination yayo. Saka zvinozoita appointment manje, the appointing authority ndiyo inozoratidza manje kuti vari serious here, vari kungodhingirira nezvematongerwo enyika.